Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 27 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
ezvino vava kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu manjeta vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
atakuara if it's like that we have to vanhu ngavapinde mustreet
bato recitizens coalition for change rinoti mutsigiri waro afa mushure nekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf kukwekwe
kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri emastudents kune vari kuenda nevari kusara saka ose magroups iwayo ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisi kuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini
mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Residents Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf varwisa vatsigiri vebato iri mutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vanyora padandemutande ravo retwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuwara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano matemo nesimbi muzvare mahere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu pf vaita mhirizhonga iyi hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo kana kupindura mibvunzo yedu Mutoro yedu enhau kudzanai musengi anoti panyaya inotevera.
Patabarara mhanya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazivikanwi kuti ndivanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vashamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo. Studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara. Mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki weCCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutema nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani.
Taikudza munhu wanje auti anoizi bhadhi ndatozoona kuti vangu vakawanda tazongera ndakuatakwa nevamwe vangu vakawanda ndikwanisa kuveri kuti vangu varangani bhadhi ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumharaundi more than 10 hapana ana wana watakwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda bhosi pandatemwa kana bhandatanga kuritsvita ndidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro.
Vashamisa vasati vataura munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reCCC vaAmos Chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga. Vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapata avanoda pasina zvemhirizhonga.
Sangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu manjeta vari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
Atakuara. If it's like that, we have to. Wanangawa pinda mustreet. Atisha isu. Atisha mnanga kwa isu.
Aisu. Suri suri pacha ne suri shami sa arto kuto na isu. Kama kuto mira wa rubia so kwaza. Kwa wakati mta kwa kuna na koko. Nikanga ina kei man. Nikanga kutoa tisite. Sute tangure sule.
Atina kukwansa kunza kumapurisa panyaya ii. Mushire mekumbwa miswa kwe msangano uyu nekuda kwe mirijonga ii. Mapurisa ano zirira mirijonga azombo tenderera pange pachitiru wa msangano uyu kwe chinguwa chidiki. Vacha amisa wa shora zwe mirijonga ezo matongeru wenyika wakati tunogona kutivanu. Wazo petsira wa isa mtemu maoko avu ezo tunogona kwenzira kusagazika na mnyika. Vati baturawa risatira parurwa zviri pamutemo asi vakaona zvakakodzera kuti vapinde musarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvido zvevanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvo vari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma munhu anotungamirira zvinoita munyika ite zinyekenyeke ndiani? Choti mukomana apa mudhara apa hamunoenda naye njirani?
Zvuru nezvuru zvatsigiri veTCCC zvaunganawo kuSt Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa wakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituents mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvo zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaipisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo, kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vaudza nepfenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvekuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvekuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vachizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dambudziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane ma groups maviri ema students kune vari kuenda nevari kusara saka ose ma groups waya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisikuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini seku Zimbabwe situation yacho yakaoma ma parents anogona kuva overwhelmed asi kana pakagona kungoti patsvakwe munhu wani ari kuPoland nemunhu wani ari kuUkraine vana vosendorwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvichinyorwa pasi neevidence and everything zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka
vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari muUkraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha vachiti zviri nani kuti varambe vari muUkraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke muUkraine makare
tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iri kuhere nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku ndizvo zvinhu zvinoitika mwoyo vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe system yacho yakati siyanei saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neministry of health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza
vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savakith chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seromania nepoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura vachitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi vachitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika
zviri kutishungurudza zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti taronga kudii nokuti zvazvino sembereka huna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri sefu pasina matambudziko mukatarisa izvezvi tine chingoona pamanews mhirizhonga yega yega vamwe vakakuvara vamwe vakaita sei saka haumbofa wakaona mufara haumbofa wakasununguka
imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaitai Zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine
vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma-shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe-tekeshe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyaya dzezveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzisira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% population ikwezvinenge vadiki mayouth saka ndo vana vangadai vari mumabasa vantu vari muzvikore imomo saka vazhinji vavo vakutotiregai tishete anogara kunyika dzakafanana nesouth africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko kavantu vakuenda kune dzimwe nyika dzine hunde kwavangona kurasikirwa neupenyu hwavo
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vajames manzou vaudza studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda weZimbabwe kugermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe Zimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamuganhu weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabyelections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro 317 kana kuti 818 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu 336 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro 45. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru 235 303 kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 5,393 kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohammad Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax. Makadii mukoma Malax, murisai vatereri vedu tinzi.
Makadii vatereri veStudio 7.
Right, mukoma Malax, tirikuona munenge makabura kambo katsva uye muri munhu anoda kusanganisa misambo yakasiyana siyana kanonzi Loving You. Mungatitaurire kuti musambo upoyu uye sei makafunga kunyora kambo aka?
Musambo uyu musambo wangozvara munyika unobuda nepaafrica unonzi Amapiano. Zvino zvinongouyawo mupinda mumastudio iyo yongouyawo theni morekoda zvongodaro daro.
Saka kari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateerei kuti vachakafarira here.
Aiwa, tinotenda kuti ndofunga patichava tambira pachavaridzira patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vaakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakamira sei.
Hatinoimba sokudaro.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatsokwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musingawanzoridza?
Hapana chakambonetsa apa. Kungotiwo zvipo zvinenge zvatanza zvatenge takatowana Mwari. Zvinongopinda pose matinda pese pese. Hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Coffee 1801. yawa ndakapodzisa naye.
Zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsikisa?
Tangoti 3 days kana tatogadzira zvose nekusama vocals nekuzokwenenzvera kuti zvibude zvakatsetsekawo.
Totarisawo iko kambo aka loving you sei makafunga kukapa iro zita rekuti loving you?
Esimba nyaya dzevanodanana nakuti nyaya dzevanhu vasuwana pararamo nekuda kwezvakakamboitika munyika nekuda kweurwere hwecovid nevamwe vanga vasina nguva yekuonana vaingotaura pamafoni. Hakuna chinokonzesa munhu kuti rudo rumire even distance.
Saka ndodingindira renyu manje pakambo aka?
Ya ndozvakazvaida kuenderana nekuoko kuti hakuna chingandikonzeresa kuti rudo rwedu rusvave kana kuti rupere.
Totarisawo iyo nyaya yamasimudzi aichirwere checovid iri kukanganisa iwo sei semuimbi wechidiki kudai?
Yakatikanganisa zvakawandisa nekuti daidzi kwanga kusina covid tingadai pamwe gore rinotiri pane chimwe chinhano. Asiwo nemamiriro azvaiita izvezvi zvave nani zvasiyana nepaya payainge ichinyatsopisa ichiuraya.
Saka makwanisa here kuita mamwe mashows enyu semuimbi?
Zvokukwanisa chaizvo nyapo tichingotedzerawo mutemo wenyika nekungotedzerawo nguva zvinoda kuti dzipedzwe pabasa.
Saka tichitarisawo imomo nguva yecovid mairarama sei semuimbi panga pachinzi musaite mabira enyu?
Ipapo hazvitaurike zvakazvakaoma asi totongotenda Mwari nekuti tiri pano nhasi.
Mune dzimwe here dzimbo dzamuri kutibikira pari zvino uye dzinobuda rini?
Ndine nziyo yandakaita nateva dongo ndinoimba kuti muna manchi umomomo end of march ichabuda zvakare uyezve loving you next week tovaita nevhidhiyo racho. Vateereri ndinokukumbirisai kuti mungoendawo payoutube vanonongotokonyawo pakanzi malach afro ungosubscribawo tichingoterana zviite zvakanaka.
Haiwa tinokutendai mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma.
Muimbi wechidiki Malax achitaura nestudio 7 ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero indetwa Kenneth Nyamadza ndokusouth africa. Ndiri kuda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa abayiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abayiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge ama poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya. Ndochinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa musoro penyaya iyi Reverend Simango?
katimboverenga ipana mparidzi chapter 3 paverse 1 ne 2 inotiudza kuti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 paverse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwekuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanobva nyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Tinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinodawo kubva kutenda muchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Cape United 2, Herentals 3, Wawa 0. Pera regati mbotarisa musoro inawo zvakare. Bato Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai imi naGibbs Dube muchinzwa nhaudze isiNdebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
I was told that Abacha abaqhathanelwa ukuba ngabebandla zeZANU-PF namhla bephazamise umhlangano weCitizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Blessing Chamisa eGwegwe. Ibandla likaChamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlaseli abalandeli bebandla le-CCC benze lokhu uChamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UChamisa ucele abalandeli bakhe ukuba vengasuka emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Uzathiza mirai mirai aywa mirai enyu mirai mirai aywa mirai vakuphotsera matombo nematanda vari kuita violence havasi vanhu vedu ndokumira kuti vanhu mufambe vanhu mapetrobom
Unkosi yasinikiwe mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelale uChamisa engakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sitoko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala abantu kugijimisana nabantu bechaya ithi namashe bechaya ngeswazi asesisababeka emhlanganweni sanda kuqasa nokuthi 30 minutes uqalisile. Abafana laba bebefethi isimbo emafosholo namabhemba lapho ngokuthi wonke umuntu olethishete yelo yemchaya ungabaleka khona abatek-tek nabe ngu-3 so ana bathunga kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ngokuthi okunye kusebenzisa kodwa abanye abantu balimele engumbonde ngoyi-1
lokhu kuchothozwe ngumnumzana ebhedi Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenza iZANU-PF asikukhuthazi.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu be-TCC besese-MDC babevele bekuthanda uqamba amanga bethi amarara ababhlokhwe ebhlokhwa libandela ukusayo. Asilaso isikhathi seleso, wathi isikhathi sama-campaigns and we are on the ground, liyavonela lapho esiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze kulekela bodwa bengafaki iZANU-PF phakathi. Kuthiwe babiziwe ecourt kwatholakala vela kula meeting abeblokhiweyo emapholisa la athi ayiblokhanga manje iZANU-PF ingena.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho Loku parlamende epinga North uthi bazaqhubela phambili bekhankasela ukhetho lwama by elections oluzenziwa mhla ka 26 Mbimbitho lo wabevinjwa ngabakubandla le ZANU PF lamapholisa.
Okwakhathesi epinga North besingakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeyina ngayo ngabantu bezanu PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba Mpopo mayedayela ephalamende uthi kumele abantu bekhankase ngokuthula.
Ukudlwangu dlwangu lokuvukelana lokutshayana akusiyo nto ekhwabithekayo, akusiyo nto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. Sonke singabantu kumele sikwale khonokho. Kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu, abanikazi bomsebenzi bengalimali ngitsho. Angazi ubana abantu sizafunda nini ukuthi asike nihlekeleni ukusetshenziswa ngabantu sivukelana sitshayana silimazana.
Kuyaxokozela iZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezitshiyeneyo kudayela iphalamende okungamalunga axotshiswa lebandla le-MDCT lele People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abajabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezijeneyo athi bezimisele ukuhlala kule Ukraine loba kule mpi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kwele Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo lamasotsha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakuphekapheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kwele Belarus lapho eleRussia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe, kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. Ele Russia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngele Russia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. U-Lyson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. It's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time most of their embassies are helping them, and a lot of people are assisting in the coordination of transport and logistics, it would be better to move out right now when there is still assistance and when there is still help. And like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangele ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Hayi,
impilo isithwalise nzima kunzima nxa libukela ama videos alokhe circulator amabhombe jiwe indawo yonke ngapha kulama students futhi awezimbabwe ahambayo ngama scholarship so kusuka kucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesicilo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi hayi kubuhlungu sibili kulukhoni yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyeleli isituation enjalo kungaba njani kambe sho
uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine
sikhuthaza ukuhulumeni ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonto eza kumanje njalo nje kodwa kuyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulama Zimbabwe zasendaweni eziyangopoland abahambe e-Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwane zeZimbabwe ukuthi zibuye e-border zithwala amaZimbabwean flats kwenza ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha i-information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo
abasuke ngeviki eliphelileyo kwele-Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-Diaspora Network esebenzela kwele-Germany bahlangabezwe ngabanye babo abahlala e-Poland bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya kusenjalo baningi abantu abathi ele-Russia lele-Ukraine kumele bekhumisane umlotha kungakabulawa abantu abaningi kakhulu umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso ye-Harare Metropolitan Residence Forum HAMREF ngomunye wabalombono lo
siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO njalo ama interest e Russia bafuze bona bahlale phansi bakhulume
uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphatha amandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany Nimele Studio 7 ngise Harare ngingume Vistama.
Wenze maphandleni namhla sentaba zinduna lapho ezathiza sibanda aqoka khona lo kansila.
Lapha ke ngibingelela ke umnonzana ngisithi unjani igama ngubani usitele ukuthi uminga.
Yes mina ngu Alexander Mkandla ngu kansila ka ward 6 khona phentaba zinduna.
Entaba zinduna.
Yes.
Umi njani esigabeni?
Hayi esigabeni ikonoko phakathi kwesikhathi sehlobo isikhathi somsebenzi kuningi ongaba khona of course sesi uningekho esigabeni kukhona ama-challenges here and there kodwa ke hayi silayo umlisa wesigaba ubaba uKhumalo
uyasebenza
Yeah.
Mbona abantu bakomunye umbuso uchakazile sibisho kule hlobo kodwa abanye bathi ke asasendlaleni kahle uhamba njani ngazisiso
ya yes iqiniso abantu ngabalimanga bonke yeah balimile abanye abalimanga i-major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kule ndawo osokulabantu abahlezi emlimeleni
bafoma
hayi bakhona abafakayo khonapho lo mphathi owafakayo kodwa kungazani yena nxa esitsho uthi uchief wathi kafaka abantu
uthi ukathi umangafa bana
uthi uchief wathi kabafake abantu
uchief uchief umanate
uchief felo khona wena lo uFelix kodwa kathi sikakho
usebritain so yabe mnika athi wena faka abantu
hayi lokho andabufakazi lakho ngiyakukhuluma ngento
kodwa njengokhansela ubuze ukuthi andaba vele ngawuvunyelwe into
ngiyavunyelwa ukubuza ngiyabuza bakutshela uzivela
so abantu bobuza wesigabeni sakho
bakhansela
bakhona ukuvume njani bathengisela imizi bathi
osaqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa bani but mina ngibabuza embabuza kulothi ngathenga akula lokho yikho engakufakazi ukuthi akulothi mina ngathengiseli ngathi ngathenga
indabaukodwa
kukhona ukuthi irume khona ukuthi abantu bathengisele mhlaba
So uza kulungisa kanje ukugcilana bebuza lapho ngibone imoto abasolandwane ngibuza.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba something that is in the process which is ukulungisa. Ngoba kithe reported we also taken the issue up to council. Kuzalungisa.
Kuzalungisa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yini khona ngabe sisivele sokuhlelwa sokulungisa bonke.
Lapho kuyenza voter registration at important ngibona isigaba zakho lapho abantu ba register u voter kuyina.
Abantu ba register they didn't tell us in time. When they came in last is when ngama poster. Alba ngaba besitshele kulesikhathi sayenza i voter campaign like ukutshela ba party ukuthi ngelanga elinje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona lati sibone sebekhona and they were here just for a day.
Uthuthi abasebenzi laba council kamhambi ngabe uthi wasebenza ekhansil abantu bezekhi lapo.
Ye ngabe asebenza lathi ngabe kuright. So singazi ukuthi babetshele osobhuku yini but you'll find ukuthi osobhuku laba abanye bayabesithi abakwazi. So kahle kahle ukuthi babetshele bani lathi asikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangele lisebenza njani lo member of parliament wenu?
No, sisebenza kahle. Sina asila problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools, esifuna ukuthi kona qalisi wakhiwa bonke ku plan. Then we have ama roads since sinyiswe lizulu kwamanje but we have been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi ukuthi kumele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngithini ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, we meet here. I can't tell at the moment because I'm getting reported with a good meet. But we have seen a clinic, 7 days, you are one of an inch, but you are a good one. But Lamania Maclinic, I try around Tavazan Duna. With nice and fairly, it will ease pressure to this clinic.
Siabonga Kulu is a Jesus Banda. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sesihlangele evela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali zenuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele Ukraine. Ngesikhathi iziphathamandla zakwele Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi aye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kule Nigeria. Lokhu kubikwa iReuters News Agency. So we see Kati says a masivo.
Singana masivo, Senzi Umanji. Nila baba mkuu, Vave lobo la usenzi.
Namkia sukuka lenu lechi kwa masivo yesintu, umnuza na mbuso mkwenya. Nyespala senkosi.
Tuwe ngibingelele la bala leli, indaba yespala senkosi. Yinto enga kali manje, ya iga tikona na sega teni. Ama kose takutala ayesiba nesibaya. Nesiphala lapho kokuthi khona nxa abantu babo sokule nkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayoba ekwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi mnyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngehloso yokuthi nxa sekufika mhlawumbe sokuyisikhathi somiso kube nendlela yokuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile, ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela, cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million umuntu lo yedwa manje ngakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 100 rand kuyaba imali enenge kakhulu iminyaka yonke ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngoJoseph waseBhayibhelini owayeqoqa ukudla kwaseGibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Ciba ke baba Ncube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi abasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzabo kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga. Noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela ziningi izinkinga esibhekane nazo kunje. Uyabona abantu balezi nkinga baphelelwa ngama permiti okusebenza lapha eSouth Africa. Izinto lezi ukuza ukuthi ngokuya kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungaluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi uqale ngalo kumhlambe bese kusaphuna khonaphana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho-ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke abasondele baphosele laphana. Hayi, into yakhona yonke nje isemthethweni, bangethuka abantu. Yonke into nje ihamba ngendlela. Njalo uma kukhona abafuna ukukubuza bangesabi ukubuza ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle. Ngiyabonga.
Hayi ke ulamhlasuma lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lesiKristu sinoLutukameni Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngoNtungami Lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sihlangane njalo izihluko zami ethandekileyo ngosuku lolo olucolekileyo ngilibe ngelela kuzo zonke indawo ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube izintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina empekumleni yethu. Namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka ngizathanda ukubana ke sikhangele verse 6 ka Luke chapter 3 ubulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaYisaya uyayikhweza izinga elithize ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithe thina yingaphakathi womuntu yingqondo umphefumulo yinhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi ke inyama yonke abantu bonke kawukhathalekile ukuthi ungubani. Ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni uye emacaweni ukukhonza ngowabomama labantwana. Kati ilizi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba ube umama ube umntwana. Kalikhethanga kubana umkhokheli ngolandelayo uyini. Kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi uyalikholwa kawulikholwa. Lithi ilizwi inyama yonke kungelakubandlulula uzitshele ukuthi mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi. Kodwa ke isigcino nguwe ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulima khuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa ulamthandazo ngalo kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombeka ziphele abaziphakamisayo abazehlise abamazombezombeka baqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele baba thixo ingcwele senze ubana inyama yethu esisaphilayo ihamendela eyiyo ukwenzela ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha Kwaza bacha ke lamhlanje sikhokha lejaha elichula ukunye okumangalisayo.
Salubonani, salubonani lonke, ibizo lami ngu-Antoine wakwaChuma, ozalwa lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo ngidume ngebizo elithi imlando yetshitshi inyoni emnyama emculweni kamasikandi umculo engiwuculayo ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4 idlalade lami elokugcina isihloko salo sithi sorry baba boy emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyu mfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besikhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besikhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatha ngokusithengela amasizwe ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba into enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi, siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje, ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu yilipi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi ambassador, uyi role model. So sisebenza nalobu ubani, kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu or sithethise komunye umuntu. Niyabona,
siyabonga kakhulu Mfukathu. Kibu uthelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebethi lazo abaqatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla lezano PF namhla bahlasele abakubandla le Citizens Coalition for Change eKwekwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine akade bengafisi ukuphuma kulelo lizwe bebefuna ukubandeka ngenxa yempi eyesabekayo. Oliver Nesayo, 132.